I think it's crucial because we need to be guided by what the Akurenika president is about.
Munoti nenyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nebato rezvanopiefu maprimary.
Chinhu changa chichingokatamadzawo vanhu vose kuti ko zvamboita sei zvanopiefu yabroka kusvika pakadero pakuti yakundoganya mvura midziyo yehurumende zvinova zvinhu zvinotengwa nemari yemataxpayers zvinotengwa nemitero yevanhu zvinova zvinhu zvoruzhinji. Saka zvinhu zvanga zvatotikatamadzawo kuti ko ivo vakabvumirana sei kuti vasvike pachinhano chakadaro chokuti vapinde muzvikoro vapinde mumahall. Ende tiri kunzwa zvezvi kuti musangano wezanupf uyu unova ndiwo uri pachigaro wanga usingabhadhari mafacilities iyayo kungosvika voshandisa voinda mapurisa otoparticipata imomo. Zvinhu zvatakaona zvichingotoitika totoshamisika kuti mapurisa anobvuma kushandira zanupf here kana kuti anofanira kunge achishandira nyika.
Asi Honorable Chuma akasike kutanga kuti paite zvinyunyuto zvekuti ZANU-PF iri kushandisa zvinhu zvehurumende mubasa remusangano rebato.
Ndinodaira kuti president wakazvitekesa kuti tapinda panew dispensation iyi tida kuita zvinhu nemazvo. Kana kune zvinhu zvatairereswa ngazvitange kugadziriswa tichichinja tichiratidza kuti tavanhu vauda kuita zvinhu nenzira yakanyatsoperera chaiyo. Saka ndodaira kuti zvatobuda pachena kuti new dispensation iri kutungamirwa nababa vamunangagwa haisiyo ichikuda kuita zvinhu zvaimboitika kare kana zvanga zviri rongo zviri rongo. Ngatitange kuita zvinhu zviri right zvichada sei zvichada kuti tigadzirise nyika yedu kuti tigadzira ikonomi yedu munhu wese echifananuka kuita zvaanoda kuita achuza zvaachuza asununguke kuti afambe nebhora range raachuza iroro asina kushungurudzwa asina kudzivirirwa kuti aite izvozvo.
Vachiwai munotarisira here imi kuti sarudzo dziri kuuya idzi dzingange dzakarongeka tichiona kuti ZANU-PF ndo iri mumasimba ekutonga ndo zvakare vane mikana yekuronga sarudzo iyi?
Hatisati tajekerwa nekuti vakauya vana vamunangagwa vasina kusarudziwa vari pachigaro vatadza kutiratidza musarudzo dzavo ivo vezanupf kujeka kwavo uye zvavangataura vachuma zvinhu zvakanaka zvokutaura kwandaita asi tinofira zvekuti zanupf yatendeuka here.
Honorable Chuma, nyaya iyo
ndofunga zvinhu izvi zviri kujeka kuti mutungamiri wenyika akuda kuti sarudzo iyi rinyatsoita fair and credible and tiri kuita masteps ese akafanira kuti nyaya iyoyo ifambe kudaro. Handifunge kuti tine munhu anofa kunge echityira kuti pamwe anogona kurambidzwa kukambena kana kuita sei.